Chitsauko 1. Ngirozi yaMwari inotungwa nemashoko. Ruka 1 verse 5 kusvika ku33. Zvichakurukura muchitsauko chino. Ngirozi Gabriel inozivisa nezvekuzvarwa kwaJohani Mubhabhatidzi. Ngirozi Gabriel inoudza Maria nezvekuzvarwa kwaJesu. Tinogona kuti Bhaibheri rose zvaro mashoko akabva kuna Mwari. Baba wedu wekudenga vakatipa Bhaibheri kuti rairidzwe. Asi funga nezvemamwe mashoko anokosha akaziviswa vanhu vaviri makore anodarika 2000 apfuura. Akaziviswa nengirozi inonzi Gabrieri, iyo inomira pamberi paMwari. Ruka 1, verse 19. Zvinhu zvakanga zvakamira sei payakaziisa mashoko aya? Gabrieri anoziisa mashoko ake munenge mugore ra3 BCE. Okutanga acho anoazivisa ani? Mumakomo eJudhea zvichida pedyo neJerusarema. Munogara mwe mupristo waJehovha anonzi Zekaria. Iye nemudzimai wake Erizabheti vakura, asi havana mwana. Ijana raZekaria rokushumira somupristi mutemberi yaMwari muJerusarema. Zekaria ari mutemberi, Gabrieri anobva ati facha, achimira pedyo neatari yerusenzi. Zekaria anovhunduka, asi ngirozi yacho inomukurudzira kuti asatya ichiti, "Usatya, Zekaria, nokuti kuteterera kwako kwanzwika. Mudzimai wako Erizabheti achakuberekera mwanakomana, uye unofanira kumutumidza kuti Johani." Gabrieri anowedzera kuti Johani achava mukuru pamberi paJehovha, uye kuti achaita kuti Jehovha ave nevanhu vakagadzirirwa. Ruka 1, verse 13 kusvika ku17. Zekaria anoramba kuzvibvuma nokuti mudzimai wake Erizabheti achembera. Saka Gabrieri anomuudza kuti, "Hauzokwanisi kutaura, uye uchanyarira kusvikira zuva rinoitika zvinhu izvi. Nokuti hauna kutenda mashoko angu, ayo achazadzika munguva yawo yakatarwa." Ruka 1, verse 20. Nguva yose iyi vanhu vari panze vari kushaya kuti Zekaria achiri kuitei. Anozobuda, asi haachagoni kutaura. Ari kungoita zviratidzo nemaoko. Zviri pachena kuti pane zvaaona paanga ari mutemberi. Paanenge apedza kushumira patemberi, Zekaria anodzokera kumba. Pasina nguva yakareba, Erizabheti anobata pamuviri. Erizabheti anoita mwedzi mishanu asingabvi pamba achimirira kuti azosununguka. Gabrieri anoonekwa kechipiri. Anoonekwa nani? Nomwe mukadzi akanga asina kuroorwa ainzi Maria, anogara kunharaunda yekuchamhembe kweJerusarema inonzi Garirea muguta reNazareta. Ngirozi yacho inomudza kuti chii? Inoti, "Wanzwirwa nyasha naMwari." Gabrieri anozenderera mberi achiudza Maria kuti, "Tarira, uchabata pamuviri, wobereka mwanakomana, uye unofanira kumutumidza kuti Jesu." Anowedzera kuti, "Uyu achava mukuru, uye achanzi mwanakomana wokumusoro-soro. Iye achava mambo paimba yaJakobho nekusingaperi, uye hapazovi nomugumo womambo hwake." Ruka 1 verse 30 kusvika ku33. Unogona kuona kuti chaiva chikomborero chaicho kuna Gabrieri kuti azivise mashoko aya. Pacharamba tichiverenga nezvaJohani uye nezvaJesu, tichaona kuti nei mashoko aya akabva kudenga aikosha zvikuru. Mibvunzo yokudzokorora. Ndiani akatumwa nemashoko anokosha achibva kudenga? Mashoko acho anoudzwa vanani? Unofunga kuti nei mashoko akabva kudenga akanga akaoma kuabvuma?